muhlangano wedu wafamba zvakanaka nokuti sekuru vakaiga mombe kana kuti muri yekwakaiga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvimba vakasungisa muroora nokuti vakashaya muchakabhuta kaisa musakapa vana vanove baba Joni Masese. Baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare uye sikuru vasitobha ekarika mombe havana ruzivo zvakare rwekuti muroora akaendeswa kumatare. Saka ndozvinhu zvatava tichitsanangurirana kuti nzwisisano kuti zvakamira sei nokuti mambo zvimba pajarimende yavakaka yekuti vanodiwa mombe 5 mombe 5 dzakatonyorwa famu rafoma president rekumazoe kuti ndova dzinofanirwa kubva. Saka mubvunzo wedu semhuri kana kuti dare rekwakarika mombe tanga tichibvunzana kuti zvinobhudiwa sei kupurazi rekwakarika mombe isu takarambidzwa kuenda kudare racho kunozwa kuti nhau yachona yangangamira sei.
Saka semhuri yekwakarika mombe mabuda nezvisungo zvipi pamusangano wamaita nhasi?
Isusu tawirirana kuti sekutaura kwandakaita pakutanga kuti mhuri yekwakarika mombe tisine huchidziva kana kuti ndikamonzwa chinzi kuna mambochidziva mambochidziva vanobva kumhuri yekwakarika mombe vatirwa ushe kudaro isusu tina zvadunhu kana kuti hedn karika mombe vari mumhuri medu kwavativo vanoenda vanogara pasi navazvimba kuti ini ndakanzwa dzangu venhau kuti adzimai venyu vapiwa mutongo wemombe shanu kuti sei vamugabe vakavigwa kwazvimba. Saka ropa tinoda kuti tinzwisise kuti ivo vashati kudii nokuti tikatanga tataura kuti avazvimba vati zvakati isu tisina kuenda kunozumana navo semhuri taona zvisina kutichekera asi tinofanira kugara pasi tonzwisisa kubva kwavariro mbune vachitaura kuti no ndinovapa jajimendi iyoyo ndakaipa nekuda kwezvikonzero isitovabvunzawo futi kuti maitonga sei ine musha ine varume varimo kana muine varidzi vemusha wekwakarika mombe.
Imi semhuri muri kuronga kunoona ishe zvimba sarini?
Isusu tanga tichikurudzira kuti tinogona kuenda mangwana chaiyo kuti tinovaona vazvimba titaure navo.
Makore esaya vamugabe vachiri upenyu hukama hwenyu hwanga hwakamira sei naishe zvimba?
Isusu naishe zvimba zvimba dzedu kana kuti tsaka dzekwazvimba dzinogara kuzvimba itibiri asi dziri dzimba nhatu nokuti kunotichambara deperena chidziva isusu tiri mhuri yekwachidziva mambo zvimba vanobva kwadeperere asi ndakazvishamisika kunzwa kuti vari kuti ivo vakatema rukawo kuhiroseka rwavamugabe pamhuri dzedu isusu vekwachidziva tine zvimiririra tiri mhuri yekwakarika mombe toga isusu tikaita marufu edu anoitwa ekwakarika mombe vekwabeperere vakaita rufu rwavo vanoita zvekwabeperere ikoko. Saka kuti tinyeperane kana kuti vabude mumapepa vachiti gushongo kirani yakatema rukao rwavamugabe kuhiroseka inhema idzodzo nekuti baba vasara chete vavamugabe ndivasitobha karika mombe ndo baba varipo ndo vakatema rukao kwakutama uye pamwe pana ndichida kuti ndigadzirise ndepekuti vamugabe vari kunzi vakavigwa mumba havana kuvigwa mumba vamugabe vakavigwa pakotiyadi kana kuti gadheni ndo patakavaviga ipapo uye takanzwa futi kuti hakutina kuita nyaradzo takaita nyaradzo semhuri yekwakarika mombe tikagova nhumbi dzavamugabe ini wacho ndikutotaura ndine masutu andiinawo andakapiwa ababa handinotori nawo mumba izvozvo. Saka handizivi kuti mhuri yekwavazvimba vaida kuti vagoverwe hembe dzavamugabe pachii ivo vasiri mhuri yekwakarika mombe kana kuti vasiri mhuri yekwachidziva nokuti ivo vari kuzvitungamidza tereki pamberi kuti vamugabe havana kuvigwa zvakanaka isu atina mwuri ya kwa beperele ya kekele na mashule kutiyali kwa sei isu zunye mtu kani mwuri ya kwa karika hombe isu tuja miriwa na sekuru wa stopa karika hombe chete
ko iye murora wekwa Mugabe anova amai Grace Mugabe vari kutora sei zurugi itika isu
amai Grace Mugabe chakatole chishia miso kwa vari kuti iyo wakanga vari pangula yegu chema yungyo wavo kana kuti kuchema mwe wavo urongwa wese urufu wakanga uchitungamirirwa nemhuri yekwakarika mombe mukatarisa tine tsamba yakanyorwa na Vanick Mangwana vachiti hurumende yezimbabwe iri kutsigira kuvigwa kwafomer president vamugabe asi rufu ruchitungamirirwa nemhuri yekwamugabe vamugabe vachanovigwa pazvimba zvichiyerwa napermanent secretary Vanick Mangwana kureva kuti even president vakanga vachizviziva kuti tawirirana semhuri kuti vamugabe vanonovigwa pazvimba iko zvinoizvi pane makore maviri chirikundishamisa kuti makore maviri vazvimba vakamhenge vaenda kuzvekunyika here vakazodzoka zvondorapera kuti vati aiwa vasvika munyika mazvimba maita chishamiso chekuti vamugabe vakavigwa kwazvimba ivo vaitori poba rufu ende pamainzwa pese pachinzi madzishe ekwazvimba ati madzishe ekwazvimba ati madzishe acho aisanganisa ivo vazvimba vacho